Asmodee.
Be careful.
See me, yeah. Techniques.
Makungo zvakatya kafamangani vedzungu vacho vari kumba vangani ndini bhuku racho funda shamwari ndasvikirwa ndozireva kuna mwari.
It's been a long time coming. Ragoti, it's been a long time spying. Astoti choti never stop trying. If ghetto it, keep on grinding.
Imbwa kutorovera paya chira mazvira pazvekana chanakira kuanoka hombe mato sara sara fina
ndato tata katarina kuanoka hombe.
Imbwa kutorovera paya chira mazvira pazvekana chanakira kuanoka hombe mato
sara sara fina ndato tata katarina vaita mafanis avandana papi vaishora Cummings avamava papi
vainyomba chaliza vavapiwa zepi vaida na porisa vavaguta nopi. Kana chanakira kuanoka hombe mato sara sara fina
ndato tata katarina kuanoka hombe.
Imbwa kutorovera paya chira madyira pazve kana chanakira kuanoka hombe
mato sara sara fina ndato tata katarina.
Fabu makungo zvakatya kafamangani vedzungu vacho vari kumba vangani ndini bhuku racho funda shamwari ndasvikirwa ndozireva kuna mwari.
It's been a long time coming. Ragoti, it's been a long time spying. Astoti choti never stop trying. If ghetto it, keep on grinding.
Imbwa kutorovera paya chira madyira pazve kana chanakira kuanoka hombe mato sara sara fina
ndato tata katarina kuanoka hombe.
Imbwa kutorovera paya chira madyira pazve kana chanakira kuanoka hombe
mato sara sara fina ndato tata katarina vaita mafanis avandana papi vaishora Cummings avamava papi
vainyomba chaliza vavapiwa zepi vaida na porisa vavaguta nopi.
Three famous wrong, very dead and gone. Three straight and gone, very bad and gone. Three famous wrong, very dead and gone. Three straight and gone, very bad and gone.
Imbwa kutorovera paya chira madyira pazve kana chanakira kuanoka hombe mato sara sara fina
ndato tata katarina kuanoka hombe.
Imbwa kutorovera paya chira madyira pazve kana chanakira kuanoka hombe
mato